Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti harina chekutaura panyaya yemari iri kunzi negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakawana kuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti zveZimbabwe kana kuti madebt arrears kubhanga iri uye kuAfrican Development Bank. Izvi zviri kusiya nyanzvi munyadzi zveupfumi nenyadzi zvematongerwo enyika dzaoma matemukanwa. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika biriyoni imwe chete kuWorld Bank uye mamiriyoni mazana matanhatu kuAfrican Development Bank. VaChinamasa vakaburitsa mashoko ekuti vainge vawana mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kuti vabhadhare chikwereti ichi uye vachiti vainge vatenderana kare neWorld Bank kuti vobhadhara sei mari yacho. Asi vachipindura mvunzo kubva kuStudio 7, amai Camille Nyuma, mukuru weWorld Bank kuZimbabwe, vakati pari zvino havana chekutaura nezvemashoko avaChinamasa, vakatitumira mashoko avakaburitsa muna Gunyana 2016, vachiti vanoda kushanda neZimbabwe, asi ichakweretiswa mari chete ndokunge yabhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereti. Bepanhau reZimbabwe Independent rakambonyora kuti mari yekubhadhara chikwereti ichi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trifigura. Asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, vanotungamira kambani yeTrifigura muAfrica, amai Zora Makduli Aimone, vakaramba mashoko ekuti kambani yavo yainge yapa Zimbabwe mari yekubhadhara chikwereti. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa kana governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe nezvechibvumirano chavanoti vakaita neWorld Bank sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Ko, chii chiri kupa kuti pashaye chiedza panyaya yechikwereti cheZimbabwe? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCODE vaJoy Mabenge vanoti aya ndiwo maitiro ehurumende yeZimbabwe.
Hurumende yeZimbabwe, hurumende yeZANU-PF, yagara iri hurumende inoda kutonga nechamuhwande muhwande. Asi chinonetsa manje ndechekuti chamuhwande muhwande ichi vanenge vachitohwanda avo vakavasarudza kuhwanda vanhu vachinzvenga-nzvenga, inyaya yekuti vanhu vanoshanda neuori, vanhu vasingamire pachokwadi.
Vanoona nezvemabasa musangano reZIMCODE vatina chegumbo vanotiwo hurumende inofanira kubuda pachena pazvikwereti zvakadai.
Constitution yedu iri clear mukaenda pachapter 17 section 300 iri clear maererano nenhau dzekukweretewa, dzekubatiwa kunoitwa chikwereti chedu chenyika. Asi munowana kuti vaChinamasa pamazuva mashoma apfuura aya vanotaura nezvekuti ivo vawirirana neWorld Bank, vawirirana neAfrican Development Bank maererano nemabatirwo anofanira kuita chikwereti chedu chiri kwa chatinacho kumasangano iwayo. Asi zvose izvi hazvina kujeka. Makondishini acho kuti zvinouya under what condition hapana kana ruzhinji rweZimbabwe hakusiri kutomboziva izvozvo.
Vagombo vatiwo hurumende inofanira kutanga yanyatsobuda pachena kuti mari yakakweretwa iyi yakashandiswa sei isati yaremedza nyika nemutoro wekubhadhara zvikwereti zvakadai.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei, kuti imari angori mafigures ari kungopotserwa potserwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka nyaya hombe yekupatinofara kutangira chaipo ipo ndipo kuti tite yatinoti isusu public debt audit tikwanise kuziva kuti chikwereti chagara chakambomira sei uye chiri kuoyewa kunani.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti kubhadhara chikwereti ichi kunovhura mikana yakawanda kuZimbabwe.
MuZimbabwe zvaizvava kunetsa kuti Barclays semuenzaniso iunze mari muZimbabwe nekuti yainzi kuZimbabwe kune risk. Standard kuti iunze mari muZimbabwe yainzi kune risk. Saka pari zvino nao tichienda mberi totarisa kuti masuo iwayo kunze kwemari kunze kwenyika echibudikidza nemabanks ekunze kwedzimwe nyika yatingati mamultinational banks inobatsira kuti ichi inokwanisa kutoimprova liquidity muno muZimbabwe. Changa chakutourai Zimbabwe yanga isiri chikwereti, anga ari maintrest rates anga kuwanda nekuti chino chagarisa chaari mataxes yani macharges aakuita punish the country.
Zimbabwe inonzi ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nerimwe kunze nemukati menyika. Zimbabwe yakwanisa hayo kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF.